Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera chikumi 22/2024. Makaterera kuStudio 7 nepenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Masumuka mhepo yekubva yakutoita kunge shani. Mari inoda kugutwa. Ino vanhu vakaba vasingabvuti kana kuita munhiki wayo mari kana kutohanywa kuchiti anewadzira wokudya toga kana kudya toga zvinorwadza.
Advocate Nelson Chamisa votaura neStudio 7 nezvenyaya yehuori hwatekeshera munyika. Sangano reAtuz rinoti mumwe murayiridzi akaremara akarohwa zvakaipisisa ari maoko emapurisa. Mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vanoti
munhu ngaamangani oitwa mainvestigation. Ndo zvatinokurudzira, ndosaka ndiri kuti inini kana pane vanhu vane zviga kana zvitemo ngavaitemo zvavo kuna Commissioner General.
Tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Advocate Nelson Chamisa vanoti uori huri kuitwa munyika huri kukonzerwa nekushaya utungamiri zvinokonzerwa nekubirira sarudzo nekutonga nedemo. VaChamisa vataura mashoko aya paine mhosva dzeuori dzinonzi dzakaparwa nevamwe vakuru muZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, uyewo kubiwa kwemari yehomwe yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa yekutengera varombo mbudzi kana kuti Presidential Goat Scheme. Mari idzi dziri kunzi hadzina kufambiswa zvakanaka, uye kuZEC kune mari isina kufambiswa zvakanaka inosvika mamiriyoni makumi mapfumbamwe ekuAmerica kana kuti 90 million. Muzvina bhizimisi vaWikney Uchivayo nemumiriri wemabvuku mudare reParamende vaScott Sakupwanya nevakuru veZEC nevasori ndevamwe vari kunzi vakabatwa mumambure enyaya iyi. Asi veZEC vaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiramba kuti pane mari yakabiwa uye vachiti havasi kushanda navaChivayo. Taedza kubata sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vaChivayo navaSakupwanya, asi vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Kunyaya yembudzi kuri kupomerwa vaMike Chimombe navaMoses Mpofu mhosva yekuba mari inosvika mamiriyoni makumi mana kana kuti 40 million United States dollars. Zimbabwe Anti-Corruption Commission yakati iri kuongorora vaChimombe navaMpofu, asi magweta avo anoti havasi munyika. Mukuziya nezvenyaya dzeuori idzi tabata vaChamisa.
Zvinonzi vamwe vachiti takachibata kuti tii, takabata munangako kuti aa, isu hatina zvekuti tii, zvekuti nyika inei kuti iende mberi, tisu Zimbabwe yacho, tisu vanhu vacho, kukanya urangana. Hakuna unogona kurimona ari ega, panotoda vane tsotso, panotoda vane shukudzira huni kuti shamba kodzi ibve, nyika iwane rugare. Tarisai muonera zvenyu, over 5 million vanhu vemuZimbabwe vari kunze kwenyika, vanhu vari kutiza nyika yavo ichipikirwa. Zvinorwadza kuti vanhu vanonotapwa, vanhu vachibatwa unapwa, vanhu vane nyika yakapfuma kudai, vanhu vane nyika ine upfumi hwakapiwa naMwari, vanhu vanodanana, vanhu vane rudo, vanhu vakadzidza, vanhu vane mwoyo murefu. Izvozvo ndizvo zvatoda kuti tigadzirise nyika yekwedu imbokwanisawo kudya rinopisa, tikwanisawo kumbodya tichiwana kuti taakumbopukuta muromo wanonawo nehuchi hwenyika ino. Ndozvatiri kuda chikwezvi.
Iyo nyaya dzviya masimudzai uori uri kunyatsorwiswa here munyika umu vaChamisa semaonerenyu pangaitwa sei?
Masumuka mhepo yekubva ya kutoita kunge shani zvarinoita zvekuti mari inoda kugutwa zvino vanhu vakaba vasingaguti kana kuita munhiko ayo mari kana kutohanywa isu taane wadzira wokudya toga kana kudya toga zvinorwadza tarisai muone manyaya dzakaitika kunana Zeki uko zvinonyadzisa kusemesa kuti unoona vanhu vachizama kuzvita vanhu vanoziva zvavanoita asi vachifira nyika zvinotyisa kudai
mungatsanangura ipapo
zvinondizero kati negold masia mari yanga ichinzi inopiwa yegoridhe inotyisa nelithium inopiwa inotyisa tine platinum inopiwa inotyisa tine chrome inodiwa izinotyisa toitawo mamwe matenda anenge achingoitwa imomo makamboziva kana pakambotaurwa paya paya pachitaurwa yecovid iyaya yakanga yanetsa yayana drugs mari iri kupiwa munyika muno inotyisa ndakambotaura navamugabe rimwe gore ndiri mucabinet vanga varimo vamiridzi vanozviziva nanevana munangagwa vanozviziva ndikati mari yenyika inode taingoichengeta zvakanaka taigona kutoshandisa sekuti tine tichingonyuka takagara tichigona kufudzirwa mombe nevanobva kune dzimwe nyika vamwe vachisuka ndiro vamwe vachiita zvakawanda zvekushandirawo nyika kuti iite zvakanaka isuwo muno muzimbabwe zvizvarwa neupfumi hwatakapiwa namwari takangogara nekuti takapuwa rifa renyika tine nhaka inonakidza yamusiya namusiya asi hatigoni kuidzira zvakanaka kana tisina kugadzirisa nyaya yekutungamirirwa kwenyika dzakabhiridha zipi yakarudza inoda kugadziriswa kuti tidzorere nyika pachimiro chinoonekwa muno musadhaka saka zvakaitwa pasouth africa chidzidzo kuti vanhu havapokani vanhu vanounzana pamwe chete vounganidza pfungwa voita chinhu chenyika yose vobatanidzana varamakosa apa vakagona vapo hongo nezvimwe zvandinosingawirani nazvo zvinotendedzwa asi apa wakuita chake ihomba rom tinozvitenda okaizvo nekuti pane chavakaitawo chinoratidza kuti chinhu chakanaka
ndepapi chaizvo pamunopesana navo
pandinopokana navo inyaya yakaya kushamwaridzana nehama dzangu dzekuti chero vaita chinhu chekuti vanobata chibharo vanongoti yes dana nayo chatai kubhinya hakusi kuroora usengabera uchatendedzwi zvinhu zvose zvinoda kuti vanhu vange vachiwirirana nekuyanana kuti tinge tine wanano yakasimwa yakamira yenyika nyika chienda mberi
Advocate Nelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare. Taedza kubatawo mutauriri wezanupf vafarai marapira nemutauriri wavamunangagwa vageorge charamba asi nhare dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti riri kuronga kukwidza mapurisa kumatare richivapomera mhosva yekurova zvakaipisisa imwe nhengo yesangano ravo vari murairidzi akaremara vaRonald Hondongwe. VaHondongwe vari pakati penhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change makumi manomwe nepfumbamwe dzakasungwa muHarare nemusi wesvondo pazuva rekucherechedza zuva remwana weAfrica kana kuti International Day of the African Child. Urongwa uhu hwaiitirwa pamba pevari kufanotungamira chimwe chikwata chebato reCCC vaJameson Timber avo vakabva vasungwavo. Vanhu makumi maviri vanonzi vakakuvara mushure mekurohwa nemapurisa uye vamwe vakatoendeswa kuchipatara cheparirenyatwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru weATUZ vaRobson Chere.
Hatisi kufara nezvakaitwa kuchikora kodzero zvememba yedu kwaRonald Hondongwe kuwasunga pasiri pamutemo pamwe nekuvarova nekuvambunyikidza nekuramba vari mutorongo panguva inoi apo vanofanirange vachidzidzisa vana. Vakatyorwa mutemo zvakanyanyisa uye sesangano romirira varairidzi nyaya iyi vachingopiwa bhail. Taakutanga zvekare kuti tinge tichiti inopera tichasungisa wese vanga vari involved nyange mapurisa avo vakakuvara kutyora kodzero dzavo nekuti tinoona kuti vaHondongwe vakakuvara zvikuru uye munhu agara anorarama neurema.
Mungataura kuti vakakuvadzwa pai uye vane urema hupi?
VaHondongwe vakawanikwa vacharohwa zvikuru muviri wose zvokuti vanoshandisa rimwe gumbo ratinoti reartificial nekuti rimwe gumbo ravo rakagara risipo uyezve nerumwe ruoko. Saka gumbo ravanoshandisa racho rinovabatsira kunge vachifamba rakat zvinomuka zvekare uye rine simbi dziripo dzikanowakanganisa futi nyama dzavo dzemuviri zvokuti pari zvino vari muyatinoti critical condition vari panguva yakaoma upenyu hwavo huri panguva yakaoma zvakanyanya zvokuti vakabuda totomhanya navo kuzvipatara vanenge vachanga vachaonekwa nanachiremba
vari kubatwa sei vari mutirongo
tichitaura navo patakavaona kumatare pamwe nepatakatumira magweta nekunovaona zvekare ukokoko vari kuti vari kumbunyikidzwa kunyange pokurara chaipo chaipo semunhu ane urema anofanange achipiwa pokurara pane spesi yakanyanya asi havasi kukwanisa kuti vasiri kurarayo uyezve havasi kukwanisa kunge vachipiwa kunyange mana chiremba vomumajeri vanovaona kukuvara kwavakaita nokuwedzerwa kukuvara kwavakaita uye zvekare kuti hapana chikafu chakatsarukana chavari kupiwa mukati metorongo mavari.
Munyori mukuru weAtuz vaRobson Chere vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutauriri wemapurisa Komishina Paul Nyati, avo vakurudzira kuti vose vanenge vachipomera mapurisa mhosva vamhangare kwete kuenda pamadande mutande.
Kana pane zviri kunzi zvakakanganisika nemapurisa vacho vari kutaura nyayo vakamburutaurire nekomishina general kuti komishina general vezimbabwe republic police tine nyaya yakayaka
ehe saka vanenge vaine zvichemo ndo zvamunokurudzira kuti vaite nemapurisa
ndizvozvo chaizvo chaizvo challenge yatinayo ndeyekuti vanhu vanoenda pasocial media but surprisingly vanenge vasina kusvitsa nyaya iyoyo kuna commissioner general of police.
Asi vanenge vabatwa vacho nemhosva mapurisa vanorangwa here commissioner?
Chekutanga blessing pane munhu ngaamanga oitwa mainvestigation ndo zvatinokurudzira. Ndosaka ndiri kuti inini kana pane vanhu vane zviga kana zvichemo ngava zvichemo zvavo kuna commissioner general endi ndinoziva kuti zvinotambirwa zvichemo chaizvo chaizvo.
Mubvunzo wekupedzisira komishina Nyati, vanopikisa vari kuti vanenge vaakurambidzwawo kuita misangano nemapurisa nguva dzose, zviri kufambawo sei ipapo?
Blessing, ndofunga mubvunzo unogara uchingondibvunza nguva yakawanda. Nyaya iripo munyika mune mutemo, mune mutemo wemopa. Anoda kuita musangano anofanira kutevedzera mutemo wemopa. Zvinozikanwa izvozvo kuti mutemo wemisangano yese inofanira kutevedzera nyaya dzemopa. Zvichiitirwa kuti kana pakazoitika zvinhu zvinenge zvanetsa zvinenge zvichizikanwa kuti papa nemusangano wakamira wakati sekutaura kwamuri kuita kuti pane munhu ava ane zvichemo. Ndosaka tichikudzira kuti ngatiitei zvinhu zviri pamutemo, ngatiteedzerei mutemo wemopa kana tichida kuita misangano yezvematongerwo enyika.
Asika vari kutiwo komishina vakazivisa mapurisa vari kubva varambidzwa kuita misangano yacho.
Misangano iri kungoitwa blessing taura chokwadi. Vanhu vanenge vachiwedzera mitemo vakatevedzera maprocedure acho misangano vanongoita.
Mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vehurumende yeHamas iri kutonga mudunhu reGaza vanoti vanhu 42 vaurayiwa nemauto eIsrael nhasi. Vanhu ava vanonzi vabhombwa vari mudzimba dzavo. Asi mauto eIsrael aburitsa mashoko achiti abhomba dzimba dzevanopfurukidza mwero pechikwata cheHamas. Dare rinotonga mhosva dzehondo pasi rino reInternational Criminal Court rinoti riri kuda kuti mukuru wechikwata chinopfurukidza mwero cheAnsar-Din Islamist Group Iyad Ag-Ghali wekuMali asungirwe mhosva dzekuponda vanhu muhondo dzaanonzi akapara kubva muna 2012 kusvika muna 2013. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashingtoni. Nasi taita rombora kana kati tine huru kurona muzvare Diana Kuvea vanova ivo mutungamiri wechitungwiza Residence Trust. Muzvare Kuvea vachange vari kutaura nesu pamusoro pezvirongwa zvichawanikwa izvo zvichibatsira vagari vemuchitungwiza nyanya madzimai nevanasikana. Mungatitsanangurawo kuti zvii zvirongwa zvamakatarisana nazvo munguva inotevera.
Svondo ratakatarisana naro tikusangana nemadzimai echidiki emuvhuro. Chitatu tosangana nemadzimai nevarume zvakasiyana siyana. Chatiri kusanganira inyaya yekuti tine zvirongwa zvekukurudzirana maererano nenyaya dzeservice delivery. Tine matambudziko akawandisa muno, hatina dhamu redu remvura, tiri kutenga mvura ende mamwe madzimai ari kuabhiswa kumabhoho. Kuzvibhorani kuri kubhadhariswa mari yekuti havakwanisi kana kuti titenge mvura yekushandisa pazuva, uye kune vana vari kunzi vari kubatwa panhengo dzisakafanira kuzvibhorani vachida kuti vakwasike kupuwa mvura. Saka ndoo dzimwe dzenyaya dzatichataura. Uye zvekare yaimaravamira tipita munomuguta semadzimai nenyaya dzemasuwenji dzekushayikwa kwemabasa zvinova zvakonzera vana vedu kuti vange vachinwa zvinodhaka kana kuti vachiita zvemadrugs zvakanyanyisa munomuguta. Kwoitawo zvekare iyoyo dambudziko rekushayikwa kwemabasa. Taita dambudziko kuunity l kuikutonzi kuna First Street, uko kuri kusanganikwa vana vechidiki vari kutonzi kubva mumafomu 1 fomu 2 vari kumira murodhi usiku vachitengesa miri nekuda kwenhamo dzemari. Zvekutoti madzimwe dzimba atomaloji havachatoda vanhu vanorodhi hazvoya zvekubhadhara kupera kwemwedzi atomaloji kuunity l. Saka tiri kusangana zvekare semadzimai kuti tironge tione kuti taenda panzvimbo ipapo tinoratidzira, uye tobatsiranawo nakansela wenzvimbo pamwe chete nemapurisa.
Musangano uyu muchange muri kuuitira kupi, uyezve wakakosha sei nyanya kumadzimai anogara imomo muchitungwiza?
Musangano tiri kuitira kuzengedza inozvizengedza East Constituency wakakoshesa. Tiri kukoka madzimai ese kuti auye, uye zvekare vanokwanisa kutibatsirawo kusponsa zvirongwa izvi kuti tizviite constituency yega yega. Tine 5 maconstituency apa tiri kuita muzengedza East Constituency kuzengedza 4 kuti vauye madzimai tizvitaurire tizvinzwire matambudziko atiri kusangana nazvo. Mushure mezvo totakura matambudziko acho kana achikwanisa kuti tibatsirwe kuminister of local government, zvikwanisa kubatsirwa kumaminista akasiyana siyana. Totiwa matambudziko etinosangana nevakuru tonzwa kuti vanokwanisa kutibatsira sei.
Tombotarisa iwo madzimai emunzvimbo iyi, mataura zvakare kuti pane rimwe dambudziko rekutorwa kwezvinodhaka, zvakamira sei?
Kutaura chokwadi, iri ndiro dambudziko rimwe hombe rakurisa riri kutokura. Chiri kunetsa ndechekuti zvinodhaka chiri kubata munhu wese kubva kumadzimai atokura. Vamwe ndo vari kutengesa zvinodhaka zvacho, kwoita mayuta ari kuswera mumabhridji vasikana nevakomana vazhinji, aende zvatambudza. Vamwe vari kufuma chavo vakarara mumarodhi. Zvandambotaura zvekuti zvinodhaka izvi ndo zvimwe zvakonzera kuti vana vechidiki vasikana nevakura vari pakati pemazera kana kusvika kunana 30-32 vamwe kutokura kupfuura ikoko vakuwanikwa vachitengesa miri vachinwa izvo zvinodhaka. Havasisinanya nemiri wavo, havasisinanya neutano nekuda kwezvinodhaka muguta muno. Mapurisa ehe, takatombotaura nemapurisa akauya akabatabata, asi hapana chiri kuchinja. Zvichitoendera mberi zvokutoti ukatozikanwa kunzi waripota kumapurisa unouya uchivhiringiki kudzimba, zvokutoti vazhinji vanoto madzimai mudzimba kuti vana vedu vari kufirapa. Asi kuti vaende unoripota havasi kuripota, vanosiyana kuya kuzochikidzirwa uzopfanyiwa mudzinga ana upisirwa mudzinga. Saka ndo dambudziko ratinaro. Saka taitawo takatokumbira mapurisa kuti vatiitiwo rinhadzi rivarweri kuti tive mawhistleblower, tongopota tivapa information tisina kutaura mazita kana kusvika kupolisi kunovhura mapeketi. Ndo dambudziko aiwa rakakurisa ende raparadza dzimba zvisingaiti nyaya dzimwe dzezvinodhaka.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndiri Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tokupai chirongwa Upenyu Hwedu, Our Lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu, chamunopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvedambudziko riri kukonzerwa nezvipfuwo zviri kuregererwa zvichifamba mumigwagwa usiku zvinonzi zviri kukonzera tsaona dzemumigwagwa dziri kutora upenyu hwevanhu mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri wesangano revanofamba nemabhazi nedzimotokari repassenger association of zimbabwe vatafadzwa george goliati takatanga nekuvabvunza kuti dambudziko iri rakakura sei
nyaya yezvipfuyo zviri kuregedzwa zvichienda mumahighway inyaya huru inyaya inokonzeresa tsaona zvikuru uye zvekare zvipfuyo zvinoparara inoti zvipfuyo ndo hupfumi vanhu vatema vanoita zvekurima kazhinji kacha
saka imi zvii zvamuri kukurudzirawo sesangano
isu tinongokurudzira varimi kuti vange vachichengeta zvipfuyo zvavo kumatanga avo kana kwadoka vanoendawo noisa zvipfuyo mumatanga vasakaisidzire zvipfuyo izvi zvinogona kukonzera tsaona pamugwagwa
takamboona kuti hurumende yaitora matanho ekudzivirira njodzi dzakadai ichiisa waya kana fenzi kudzivirira zvipfuyo kuti zvisapinda mumugwagwa zvichiri kuitika here izvi
hongu hurumende yakamboisawo fenzi asi fenzi yakazobiwa nevanhu nekuda kwenzara vanenge vachida kungotengesa zvinhu zvokuba isusu sesangano repassenger association tiri kukurudzira kuti vanogara mumahighway vaone kuti mombe dzavo dzachengetedzwa here pamugwagwa apa vadzichengeta mombe dzavo vadzisa matanga kana kuisa fenzi varungu vangava ine mapurazi iyaya vaitoziva vakanga vakatoisa fenzi pamugwagwa kuti zvipfuyo zvisapinde mugwagwa tinongokurudzira kuti hurumende imanikidzire varimi vese kuti vange vachiisa fenzi kana vachigara pedyo nemugwagwa kuti vasazorasikirwe nezvipfuyo zvavo
imiwo sesangano hamuna matanho amunokwanisawo here kutora ekudzidzisawo ivo vanogara pedyo nemigwagwa ava kuti vange vachichengetedzawo zvipfuwo zvavo
isu sesangano repassenger association of zimbabwe tichange tichingodzidzisawo nekutaurawo kuti pange pachitorwa matanho pakuona kuti zvipfuyo zvadzivirirwa kubva mutsaona uye zvakare kuti vatyairi vave nehanya pamugwagwa kana vachityairo vavaziva kuti nzvimbo yakati inokwanisa kuwanika zvipfuyo voderedza ingangoti speed pakufamba kuti vanogona kuzongomira mushure mekunge vaona zvipfuyo izvi dzinowanika zvipfuyo zvizotozikanwa kunyanya kumatebeland nekumidlands zvipfuyo zviri kungosiyiwa zvichingofamba nemugwagwa madere ajejina varimi vasingatore hanya ivo vanoziva kuti imhosva kuti zvipfuyo zvinge zvichienda mumugwagwa vanogona kutosungwa saka panozoitika tsaona idzodzi ivo vavazoda kubuda pachena kuzotaura kuti imombe yangu yatsikwa zoti vanogona kusungwa nokubhadhariswa mafaini saka ngatichengetedze zvipfuyo zvedu inovapfuma yevarimi kuti zvisatsikwe pamugwagwa ipapo uye zvekare zvisazoita kuti vanhu varasikirwe neupenyu pamugwagwa
shoko ramungasiyira vateereri pane ino nguva vagoliati
kazhinji tsaona inokuvadzisa vanhu vasina mhosva vanenge vari mudutavanhu vanhu ivo vanokuvadziswa vanenge vasina mhosva kana kuti mutyaira nokuti vanozongoona zvipfuyo zvava pamberi saka tongokurudzira varimi kuti vange vachiora matanho kuona kuti zvipfuwo zvavo zvakachengetedzwa uye zvakare hurumende inofanira kumanikidzira varimi vanogara munzvimbo idzi vange vachiisawo fenzi vasazorasikirwa nemombe zvivarega rega sezvatikusangana nazvo pamugwagwa yehighway nemimwe
manga makateerera kuhurukuro yataita nemukuru wesangano repassenger association of zimbabwe vatafadzwa george goliati muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc
tinotenda jonga iko zvino tochinzwa pamire hurumende yeamerica pamabasa eutororo ari kuitwa nechikwata chinopfurukidza mwero chehuthi muyemen
Musi wechikumi 7 vapanduki vechihuthi muYemen vakarwisa misha nemahofisi zvevashandi vesangano rinopa rubatsiro reUnited Nations vane chitsama vamiriri vedzimwe nyika pamwe nemasangano akazvimirira. Vakapamba vanhu vangasvika kumakumi mashanu vese vari zvizvarwa zveYemen vachiti nhapwa idzi dzaive vamwe vevasori vanoshanda neAmerica pamwe neIsrael. Chikwata chevasungwa ichi chinobatana nevamwe vane huwandu vakapambwa nechikwata cheHuthi. Kunyange hazvo chikwata chemuYemen chine hutsinye ichi chakaregerera nhapwa 113 muna chivabvu, vazhinji vavo nezvikonzero zveutano hwavo. Chichakachengeta vamwe vanhu vane chitsama vachakapamba mukati memwedzi yadarika kana makore chaiwo. Mumwe miriri weAmerica kuUnited Nations anomirira nyaya dzezvematongerwo enyika kana kuti US Alternative Representative for Special Political Affairs at UN vaRobert Wood vakati vanoshoropodza kuchengetwa uku vachiti vanokurudzira veHuthi kuti varegerere vasungwa ava nekukasika, vakati America inoshushikana zvakadzama nemashoko ekuti vapanduki veHuthi vakachengeta muusungwa vashandi vemasangano eUnited Nations vemuYemen, vamiriri vedzimwe nyika, vemakambani akazvimirira, vemasangano ekunze nevemasangano akazvimirira. Vari muusungwa ava vanosanganisira vashandi 13 veUnited Nations. Ambasada Woods vakati America inoshoropodzawo zvakasimba matanho eHuthi ekushambadza mashoko emanyepo pamusoro pezvakaitwa nezvizvarwa zveAmerica zviri muusungwa zviri kushanda pamwe nezvaimboshanda ichizvimanikidza kureurura pamaterevhizheni. Vakati chokwadi chiripo ndechekuti chikwata cheHuthi chachengeta vanhu ava muusungwa zvisina chikonzero kwemakore anodarika maviri nechidimbu, vachiti kuchengetedzwa kwavo muusungwa pamwe chete nevashandi veUnited Nations kuzvidza tarisiro yepasi rose. Vakati vose vanofanirwa kuburiswa muusungwa izvozvi. Yemen iri pakati perimwe rematambudziko emagariro akanaka evanhu makukutu mupasi rose. Kuchengetedzwa muusungwa kwevashandi vemasangano anopa rubatsiro kwakafanirwa kukonzera matambudziko makuru mukutakurwa kwerubatsiro kuendeswa kuzvizvarwa zveYemen, vazhinji vavo vari kuda rubatsiro nekukasika. Ambasada Woods vakati nyaya yerubatsiro muYemen yaramba yakaoma, uku vanhu vemuYemen vanoda rubatsiro runobva kunze iye zvino kudarika nguva dzose. Vakati kuchengetedzwa muusungwa kwevashandi veUnited Nations nevamasangano akazvimirira kunokanganisa mabasa emasangano aya ekupa rubatsiro. Ambasada Woods vakati zvakadaro zvakare veHuthi vari kutsvaga kushandisa manyepo kuhandisa kukundikana kwavo kuwanisa zvizvarwa zveYemen zvavanoda zuva nezuva. Vakaenderera mberi vachiti zviito izvi zvinodana mibvunzo yekuzvipira kweveHuthi kuitira zvizvarwa zveYemen zvakakodzera kuti vaite, asi zvinoratidza chinangwa chavo chekuendesa mberi zvido zvavo. Ayo angari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muYemen zvichikonzerwa nechikwata cheHuthi. Amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7.
Iko zvino tochimbotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nasi. Bikita Minerals 2 Chicken Inn 1, Ngezi Platinum 2 Herentals 1, Tiro 1 2 Arena Movers 1, FC Platinum 1 Simba Bora 0, ZPC Kariba yaita Mangange 0-0 neBulawayo Chiefs. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Advocate Nelson Chamisa vanoti kutadza kutungamira nyika ndiko kuri kupa kuti uori hutekeshere muZimbabwe. Sangano revarairidzi reATUS rinoti mumwe murairidzi akaremara akarohwa zvakaipisisa nemapurisa ari muusungwa. Mutauriri wemapurisa Komishina Paul Nyati vanoti kana paine anenge aine chichemo anofanira kumhangara kuhofisi yemukuru wemapurisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wonamukela emsakazweni we-Studio 7 ngomgqibelo mhla ka-22 kuNhlangula 2024 ngu-Kip Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Uhambe wakhuluma kwelinye ilizwe, ekhuluma ngelinye ilizwe, and then wafaka futhi le-America phakathi. Ama-statements lawana akekho right in a way.
Kula bantu abathi lenze kahle eleZambia elimangalele uMongameli Emmerson Mnangagwa e-SADC, le-African Union, kulandela ukuchothozwa kwakhe eleZambia.
Silokuhlangana lencingo zenyoni izebe sifakile izikhwehle kumbe amajuba kumbe amathendele konke lokuyana siyakhipha.
Kulawusifazana abalwisana lokubulawa mahlayana kwinyamazana zasendle. Namhla sixoxa lembongi elodumo Obed Dube ngendlela aziqhuba emaphandleni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabanye abathi lenze kahle eleZambia eseliphanyeke udaba lukamongameli Emmerson Mnangagwa kwinhlanganiso ye-Southern African Development Community le-African Union besithi kubi kakhulu akutshela umkhokheli wakwe-Russia ngobudlelwano belizwe leli lele-Melika. Bathi uMnangagwa uwatshela uMnumzana Vladimir Putin ukuba ele-Melika lisekela eleZambia kakhulu lisenzela ukukhawulisa ilizwe lakhe wesaba umnyama ongelampisi. Intatheli zindaba yakwele Zambia, uMnumzana Delani Mhlanga uthi kwakuvele kumele ukuba eleZambia likhonone ngokwenziwa nguMnangagwa.
Uhambe wakhuluma kwelinye ilizwe, ekhuluma ngelinye ilizwe, and then wafaka futhi le-America phakathi. Ama-statements lawana akekho right in a way. Ngoba bona nje babebone ngani indaba le private, it will not be known. But unfortunately amazwi kaMnangagwa la aphumile nje thiwa kuphumile evideo.
Umhlanga uthi ukungenela kwenhlanganiso ye-SADC le-AU kunganceda amazwe omabili alobudlelwano abaziwayo.
Indaba le iyakwanisa ukulungiseka ngoba iZimbabwe leZambia i-relationship ngiyakudala le. It's an old relationship which goes even before singakabi le-independence. So I'm sure it's an issue that can be handled by SADC and AU.
Umqondisi wePanos njalo oyintatheli zindaba esebenza kweZambia, uMnumzana Vusi Moses Phile Sibanda uthi kumele lulungiswe udaba lolu.
Kuqakathekile ukuthi amazwe lawo mabili aphilisane okuhle kuhlaliswane ngoba ngaphandle kokuthi ngomakhelwana abehlukaniswe ngumfula nje kuphela kunengi okusihlanganisayo singabantu banye. Kungaba nje ibe ungakhangela ukuthi ukudla konke nje mina ngiphila lapha eZambia akula lutho olungenza ngizizwe ungani angikho kide ngoba vele ngabantu abaphila ngendlela lathi esiphila ngayo. Inkulumo le lathi ayisiphathanga kuhle sibili, so sikhangelela ukuthi bazakhulumisana iSADC le-AU ingenele lapho kweneliseka khona bazame ukuthi bababonise bakulungisise lokhu kungaphambanise kokudlula lapho.
Lokhu kusekelwa uMnumzana Fortune Mlalazi, ingcwethi yezombusazwe ezimeleyo.
President waseZambia ukorrect ukuthi ayeyi-raise leyo issue kuSADC because ikho okufanele bakwenze. Yona iplatform available kuMight of States ase Southern Africa kulabo Troika on Defense and stuff like that. UPresident waseZimbabwe waphambanisa ngalokho esikuthi diplomacy ukuthi ayekhuluma nelinye ilizwe kwelinye nesintu sidilunyeyo.
Kodwa uMnumzana Gutamsaka okubandla leZANU PF uthi amabandla aphikisayo aphehla ukulisana phakathi kwamazwe la lele-Melika.
As long as kulabo HH leZANU PF akula budlelwano obuyaphambili. Kodwa ngaba le HH ne opposition eZimbabwe wo TCC banibani baba lobudlelwano thila sidlelana le PF ekwazi lapha okwavela khona impi yombangazwe. Ukubana umuntu wafunda eZambia akutsho lutho lokhu silabo abaningi abeZambia abafunda abatrain abaningi lapha eZimbabwe okumele umuntu ukukhayela ukuthi nxa ungumongameli welizwe ukhayela sithi ngesingizi ngama interest ama citizens akho first so ubaba umnankakwa ukhayela isecurity yelizwe akakhangeli lapha afunda khona ukuthi ngafunda eZambia umakhelwane engakhayela ukubana usesenza into engakompromise isecurity yelizwe lethu umongameli njengoba nguye inhloko yelizwe umele phakamise ikhanda lakhe
elomeli ngalidilisekela amazwe atshiyeneyo ukuze kazi le-Africa ukuguqela eleZimbabwe
lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
mshweshwe
lamlela nampawa
wezemabhandleni kulabesifazana ewange abazinikele ukulwisana labazingela inyamazana zasendle mahlayana abafundele umsebenzi lo bayingxenye yebutho leZimbabwe elivikela inyamazana ezijiyeneyo kubika uNokuthaba Dlamini
abesifazane laba abayisitshiyagalombili emaphandleni ngaphansi kwenduna uNelukhoba Dingani ewange sebephiwe izicoco zolwazi kulandela ukufundela kwabo ukuba libutho lezemvelo emngceleni weWange National Park. Leli butho elizibiza ngokuthi yivusile anti-poaching unit liqhuba umsebenzi lo ngaphansi kwenhlanganiso yezokuvikelwa kwamaganyana ePainted Dog Conservation. Umholi walo unkosikazi Belinda Ncube uthi wakhwabitha lomsebenzi eku-Grade 6 lapho ethekelela kulenhlanganiso bezofundiswa ngokubaluleka kwezemvelo.
Silokuhlangana lencingo zenyoni izebe sifakile izikhwehle kumbe amajuba kumbe amathendele konke lokhana siyakhipha kulencingo size enkulu eyabinyenyamazana inyathi impala omvundla konke siyakhipha
uManxube uthi phezulu kokususa emijibila badobha njalo ukudla okuyitshefu okufakwa ngabazingela beseba ngokubulala okufana lenyathi impala izikhwehle kanye lamathendele kade kubulale lendlovu kodwa uthi loba kunjalo bakhona abangasabafuniyo kulesi sigaba ngomsebenzi abawenzayo
uyahlangana labanye amaphotha abaye bethwele izikhali ezokuthi kunzima ukuthi libabambe ende kuyabe kunzima kule ezinye ingozi ezikhona kodwa hayi siyaqhubeka ngomsebenzi wethu siyawuthanda ngoba sifuna ukuthi i-generation ebuyayo ingathole izinyamazana seziphelile.
Isikhulumeli se-Painted Dog Conservation uMnumzana Ronnie Sibanda uthi ivusile isungulwe kuvike phelileyo lokhu kuyikuphathisa abesifazane.
Kuyinto sibili esithakazelelayo lati kakhulu ukuthi sikwanise ukunika leli thuba kubomama and so far umsebenzi abawenzayo uyancomeka kakhulu.
UMnumzana Enoch Zulu onguye ohola ibutho le-anti-poaching kunhlanganiso le uthi laba baqeqetshiswe kulandela ukugqiba kwabo izifundo ze-Rangers course kanye njalo labanye abafika phose amachumi amabili abesilisa labo asebebophe ijambo bangena igusu.
Amantombazana bebangabantu esibakhangelela phansi ukuthi abangakwanisi ukwenza okwenziwa ngamajaha. Yikho sithele athi hayi asikuguqule lokhu ngoba amantombazana lawo siyafanana nje abafana lamankazana bayafanana kula mehluko omkhulu. So sibe le team yamantombazana sifuna ukuyibona ukuthi iyayenza yini okwenziwa ngamajaha.
Ngokutsho kukaZulu iningi labazingela ngokungekho emthethweni ngezinye zezakhamizi.
Ungakhangela amaranger ethu wonke aqatshiwe amaningi ngabalocals ngabantu abavele ezakhamizini khonapho emakhaya aseduzaneni khonapho so yibenefit enkulu kakhulu ngoba iyabatholisa imisebenzi.
Laba abasuka bebanjwe basiwa emthethwandaba lapho abagwetshwa ngokwehlukeneyo kusiya ngesisindo secala. I-Painted Dog Conservation eyasungulwa ngomnyaka ka-2001 ithi ukuthungatha lokhu sekuphathise ukwengeza inani lenyamazana zendle ikakhulu amaganyana lezinanakazana ebezivame ukubanjwa emijibila. Ngencingo lezi abazidobhayo babumba ngazo inyamazana zendle ehlangothini lwe-Iganyana Arts and Craft zithengiswe ukuze kwengezwe isikhwama sebutho. Inkangelelo ikwandisa leli qembu labesifazane eminyakeni ezayo ukuze isilisa lazo sibe sodwa kolunye uhlangothi. Ngimele iStudio 7 ngisemabale nginguNokuthaba Dlamini.
Kuk
gama
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Zangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamaphetshane. Abezindaba abeReuters babika ukuba kulabantu abedlula amajumi amane 42 babulewe libutho lakwele Israel namhla eGaza lapho elilwisana khona leHamas. Abezindaba laba babika njalo ukuba obephethe uhlangothi olubona ngabokhonzayo usemiswe umsebenzi kulandela ukubhubha kwezizalwane zakwele Tunisia eSaudi Arabia ezibulewe yikutshisa kwelanga. Kulabadabuka emazweni atshiyeneyo ababulewe yikutshisa lokhu endaweni yokuthakazelela umdali. Okwamanje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga weStudio 7.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Ellen Shiriyetenga omela iHarare edale lephalamende kusilinganiso sabesifazana. Sicubungula udaba lwamalunga ebandla le-CCC wona athi achaywa njalo ahlukuluzwa ngamapholisa aze abotshwe ngesonto edluleyo. Phakathi kwabo kulabe sifazana.
Lokho kwenzakeleyo kuyadanisa kakhulu ngoba nxa sikhangela ukuthi umthetho eZimbabwe uyanika umuntu ilungelo lokuthi lokho esithi freedom of association. So khathesi nxa sikhangela omama laba bebe-attende umhlangano and wesofa umhlangano wangkhona ubuku-private residence endlini yomuntu babuthimba. Usizwisa ubuhlungu ngoba nxa ukhangela ubabona ubona abanye baqamuka inyawo abakwanisi ukuhamba ngabantu ababhajuliweyo abanye banamanxebanxeba batshaywe ngembobo. So nxa uzibuza ukuthi isizwe esitshaya umuntu ongumama ngalolo hlobo yisizwe esinjani and ikakhulu kusephulwa amalungelo abomama bona labo labanye abantu abatshayiwe ngoba nxa sikhangela uzabona ukuthi abantu laba bebezihlalele endlini bezenzela umhlangano. So usibuze ukuthi icala abalibuleyo ukuze ukuthi amapholisa ababambe ngesihluko esinjalo yisilo and ungakhayela ayisuke ukuthi ngabantwana abancane ngabomama abadala labanye abalelisane khona lapha estoyisini. So sikusizwisa ubuhlungu kakhulu nxa kusephula amalungelo abomama.
Sike saxoxa lamanye amalunga ebandla lezanu p f lapha wona athi umhlangano we-SADC ususondele yikho ke abantu laba bengabe bekwenzela lokhu ukuthi ilizwe likhanya ingani alimanga kuhle kulodlakela njalo abanye bengabe bezenzisa laba bathi balimele. Ungathini ngalokho? Kuyakwenzakala yini?
Imfanekiso ikhona and lama-videos akhona abantu betshaywa behamba beguqile besikubona konke lokhu itotsha yona le. So nxa besithi into leyi ifremiwe iyarifreme nje kulo muntu umuntu ezicamule unyawo ngithemba libonile omunye usisi oqamuke unyawo ongakwanisi uhamba nxa ezama ukunyathela uzokuhlungu umze esprima. So kunomuntu angazilimaza ngaleyo ndlela ukuzoportray ukuthi akumanga kuhleli izweni. Ngaku amalungelo abantu esephulwa kumele kuhlale phansi kubona ukuthi inkinga ingapi and ungakhangela ivinde parliament omunye uMP owethu owebandla uHonorable Jikomo owebudiriri uzamile ukuyikhuluma indaba yona leyo ukuthi hayi siyazi ukuthi indaba le isemthethwa ndaba kodwa thina lapha esiconcerned ngakho yindlela abantu laba ababanjwe ngayo abathotshwe ngayo abatshaywe ngayo bazwisa ubuhlungu balimele basenkathini badodethu njengohulumende njengeparlamente umlando wamapholisa kumele benzeni entweni enjalo so into yangikhona vele ihle yavalwa la ngu-speaker weparlamente ukuthi hayi asingeke sadiscuss into
like lakubona yini eminyakeni edluleyo njalo libona ikusasa injani ukuthi kuzaze kuphethe ngani
yinto eyaqala kudala lingakhangela even sisathola uzibuse omama babebandlulula kakhulu betshaywa besenzani kuthe even after independence sikubonile sikufonye MDC same story ungabona kwamanye ama-videos omama ababehlaliswa phezu kwembawula betshiswa izibonu lezi betshaywa belala phansi liyakhumbula njalo likomnye umnyaka uTudy Stevenson umuntu ongumama ngendlela atshaywa ngayo waza wephuka isandla so and ukhangele lokufa kwabo-more blessing and ukhangele even lalesikhathi sese-election ukuthi omama bebebanjwa inkunzi betshaywa kuzwisa ubuhlungu njengami njengomuntu ongumama kunje so ugcine usesama ukuhlala elizweni lalakini where you are supposed to be enjoying ama-freedoms akhona ku-constitution
leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Ellen Shiriyetenga omela iHarare edalele ephalamende kusilinganiso sabesifazane asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazane lilami usithandekile mhlanga ngikhonapha eWashington DC
siyabonga kakhulu sithandekile mhlanga ungadinwa lakusasa sokwesikhathi sikaZulu akeleza ukuthi silibhathelene namhlanje Usigaba liphuma lendaba lithona lendaba namhlanje ke sixoxa lembongi elodumo umnumzana Obed Dube uzibiza ngokuthi African poet Dube siyawamukela uhlelo
ngiyabonga kakhulu kwamukelwa salibonani lonke balaleli emagumbini enanimane omhlaba ngingakhohlwaukungela layo umsakazi ngithemba liphilile lonke lama engiyadodoba nje
ye siyakwazi ukuthi uyimbongi njalo uyahamba emicimbini etshiyeneyo njalo yicomedian konke lokhu nxa sikuhlanganisa kodwa-ke lo hlelo lwakho lwabogogo akusitshele ngamfitshane ngalo
angithanda ukusebenzisa balithi ogogo baziintombi zami namankazana ami ngiyahambela abantu asebekhulile ngifike kibo ngigwejise labo ngixoxe labo esintwini kuyazile ukuthi uyebona umuntu omdala ungaphathanga lutho bese ngibaphathela khwabalakho mhlawumbe ukuthi badlulise umqando sengile sikhathi ngikwenza njalo into engifisa ukuthi ngiyenze zonke nje izikhathi zami ngisaphile emhlabeni ngaphandle kwalokho kule nsuku ngihamba lasezikoleni njalo nginika abantwana istationary amapheni amapenseli abangamantombazana ngibanika ama-sanitary pads
ye nxa sikhangela-ke kwini okwakwenza ukuthi ube nenhlelo ezinje
ekukhuleni kwami ngakhula ngingumuntu oswelayo ngoba ngakhula emzini ompofu ngokugcina ngumama ngelabazali ngiyakwazi ukuthi mina ngisafunda esikole lami ngangike ngihlale phose inyanga yonke ngelapheni uzuye hlakula emzini kumbe ufothole imiqubo emzini ukwenze lokho ngase ngicabanga ukuthi abantwana bakathesi mhlawumbe abaningelabo abakhula njengami kungakwenza ukuthi kube lo mthelo ukuthi abanye abantwana bagcine befeyila ngabazorepresente sibabona ezikolo kumele sibancede njalo kuthi abangamankazana futhi uma befikele isikhathi semvelo nxa engela amaphetsi ahlale mhlawumbe isuku ezine ezinhlalo ukuthi azabe azahlanzeka phinde abuyele esikolo uma kumenza inyanga yonke ngethemu yabe lovephose amaviki amathathu ngomnyaka inyanga elengxenye mbona kulo mthela ebantwaneni ekufeyileni ngase sithi ake ngizame lami kwengikutholayo ngihlephuna okuncane ngiphinde ngiye ebantwaneni ezalukwazini ngithanda ukuthi ezalukwazi zile mbali engabhali lwana ezingwalweni esazifunda esikolweni ezilayo ngemikhuba lamasiko kwakithi abantu abaningi bakholwa ukuthi abantu abadala bayaloya bayabenyanya abanye bayababalekela lesenke ngafika kibo abanye ufika cotha ula abantwana ulabazulu kodwa abafuna ukumbona abathi uyaloya kuningi esengikufunde kulabona abantu engangingakwazi lami ngisazenza sihlakaniphi ngisababalekela loku banceda sengikwenza khona kuyabasiza ukuthi babekwazi ukuthi bayingxenye yethu bayathandwa uma bephila bangumthunzi basinika isithunzi ngake mbona nxa ngifake isithombe ngilabo kudle zokuxhumana abantu baningi kubajabisa lokho ba bayakwazi ukuthi umuntu omdala uyisithunzi emzini kodwa abalahlekileyo bathi ngabaxhakathi ngabantu abadala abakhuluma intshozi beziningi kodwa-ke mina ngokwami kwese ngifunde kibo ngithole ulwazi engangingasoze ngafa ngaluthola aluba ngabe ngangingqenqa ngibabalekela
nxa ufisa ukuthi abantu bekusekele kwinhlelo zakho lezo kumele benzeni
bakhona abanye asebeke bangisekela kakhulu sibili ngithatha ukubabonga bangaxhumana lami kuwhatsapp yami abalakho kuyasiza ngabe ngama-yunifomu izicathulo nalo kwesikolo amaphethi entombini zami ngibathekela ukudla lezigqoko njengamathenesi khathesi kuyaqanda lezi ngubo olani noma yini afisa ukuthi asize ngakho kumbe afake isandla akuswele umsebenzi baningi abantu abadinga lezo zinto kungabasiza kakhulu
cela inombolo yakho uyiphinde futhi
inombolo zami ezaWhatsApp zithi +263 712 336 972 +263 712 336 972 kumbe baya ku Facebook page yami ebhalwe Obetuwe the African Poet sikhona lapha inamba zami kumbe ungangi inboxa njalo uxoxe noma kungakanani kuyalwenza utshintsho akukho okuncane akukho okukhulu ingqe uphe ngenhliziyo yakho yonke kuyalwenza utshintsho ebantwini
ye leke imbongi elodumo Obetuwe ukhona ngaleke ewange sibonge kakhulu Dube ungadinga kusasa kwakho
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile kumsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
Yes, ke sizwe ukuthi abantu ke bathini khona phakhe ku Facebook yethu ye VOA Indebele ake sizwe ukuthi bathini Yes, yabona nge sike sathumela kini lapha ke ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa semangalelwe eSwatini the African Union ngele Zambia sizwe ukuthi bathini u Bim Dawini Sibanda uthi vele waphambanisa kakhulu ukuthi efike ekhulume kubi ngeZambia kuPutin. IZambia yadlala indima enkulu kakhulu ngesikhathi sempi yenkululeko yiyo yanceda phela ukuthi sibe lozibuse. Sikhuluma nje ibandla leZANU-PF liyabusa ngenxa yakwele Zambia. So ke lokho kwenziwe ngumongameli kubi kakhulu. Asifisi ukuthi akuphinde futhi. Sibona zani lapho aphambanisa khona ikuthi kalabacebisi abakhona. Singazi khona pho ke mdawini siyakuzwa kakhulu. Dumela ihle manzini la ubhalile lapha uthike. Kanti umongameli wethu kananzelela ukuthi lanxa ke iphoqana labantu beZambia kungani kuba khona ongani kuyahlupa. So ke abekwazi ukuthi abantu bamhlophe bayadlelana kuhle lathi abansundu kumele sidlelane kuhle. So angavele khulume kubi ngabanye abantu abamsundu kuyamane ukuthi kulungiswe khonoku. So khonoku ke ukuthi adlelane noPutin. Ecine tetisa elemelika sibona zana sonto iqondileyo kuzobuya uCarolina Sibanda uthi hey lapho umuntu omdala wathi iganga noma kuthwani Thando Ndlovu la uyathi ukuthi hey bantu kambe wasekutheni umongameli sethula udabolunje Belinda Moyo uthi isintu siyala bakithi ukuthi ukhulunywa konoku ongani kunjalo kuzobuya ke uVictor Thebe uthi vele udume ngani umongameli Mnangagwa singazi kunengkonoko lathi siyamangala ukuthi kambe wasekutheni kumuntu omdala kitso la uyabhala lapho ukuthi Mnangagwa kayenze kuhle kuzobuya abanye esiza ukuthi wathini Mthokozisi Ndlovu ukuthi hayi phela lingakhohlwa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa umongameli welizwe lakwele Zimbabwe so singakhohlwa khonoko njalo singazikhohlisi ngokunye okunenge then kudube ndaba uthi ya umdala lapha uxabanisa abantu Hey kuyahlupa konke lokhu. Kuzobuya ke uThabani Inkomo uthi nxa kungakhitshwanga ibandla leZANU-PF embusweni akulanto ezahamba kuhle. Ye laba ke abantu abasithumele imilayezo yabo khonapha kuStudio 7 ukhasi leVOA Indebele. Ye thina lapha asikasandla lokuthi bethulani bazethulela ke abakhuphisayo. Ye kunjalo siyabonga kakhulu.
okwamanje ke sike sizwe ezomculo.
Njani iyabingelela umcebisi oculela amathoko amahle hamba na bright ngisithi iphilani bantu bakithi. Umsebenzi wethu isiwenzileyo ngo-December yodlule sahluleka ukuthi simlethe napha ku-Studio 7 ngenxa yokuba busy nezinye zezinto. Sithe sike silethele wona namhlanje uli-enjoy lapha kunengoma ezimnandi kakhulu ezifana nabongasuthi ayizingeki ngifike ngithi khakha. Ngisihambele eCholocho ahlangana noDali. TV ebese uthamathola amahle 2023 uzodlala nje zonke ngobunjalo bazo zimnandi kakhulu bantu bakithi. Sicela futhi ne-sponsors abafisa ukusponsor abafisa ukwelekelela ngalokho abanakho, niyakwazi ukusithola kule nombolo 083-891-0413 083-891-0413. Nisincedise ukuze nathi sibe namandla siqhubeke sijabulise abantu siya phambili. Sithi siyabonga lapha, thank
ukuthi yazi ukuthi sithini sikolapha ke Washington DC singakehlukanisi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba eselazo lomhlanje. Labantu abathi lenze kahle le Zambia elimangalele uMongameli Emmerson Mnangagwa eSADC African Union kulandela ukuchothoza kwakhe ele Zambia. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje olubhalise emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale.